chaitika ndechekuti MP weZanu PF ari very unpopular kusekerural. Aunganidza vanhu pachikwana nhasi akavatakura namarori namabhazi nokubva vaenda parufu nokunotanga kuponda vanhu vanga vachichema parufu ipapo vachibva vaudza mhuri yokwaali zvose kuti takudzingai pano pamba chibva izvo zvitakura zvinhu zvenyudze pano nhasi. Saka iye zvino ndatotonerwa zvichinzi mhuri yacho yatotuta kwese kwavo kutotiza pamba ipapo, but hadzizivi kuti chaanozvitambudzira kuita zvose izvi chii, nokuti already mhuri yokwaali yatomeka decision yokuti More Blessing haasi kuzovigwa kusvika avo vakamuponda vasungwa. Saka ndiyo nyaya iripo yokuti zvauya nhasi ikaponda vanhu pamba paMore Blessing ikadzinga nemhuri yese yokama wopa More Blessing ali kuti ibvai pano pamusha. Ende utsinye hwakadai hausati hwamboonekwa for people to disrupt a funeral. Saka chiripo ndechekuti mangwana tiri kuenderera mberi nememorial service prayer yedu ichauya vanhu vese avo vanga vachizivana naMore Blessing ali. Hatiti kunobatira maoko mhuri yokwaali musango, tiri kunobatira maoko pamba paMore Blessing, imba yake yaakasevenzera achitevedza kusvitumidza municipality.
Ko, panyaya yekuvheneka mutumbi kana kuti postmortem zviri kufamba sei?
Nhasi ndokwatanga tiri vamuvheneka kuona kuti anga ane COVID here. Awanikwa asina COVID, saka tamirira autopsy report yokuona kuti chii chake chacho chakaitwa kwaari.
Ko, pane urongwa here hwekuti muende kumatare kuti mubvise vanofungidzirwa kuti vatsigirwe ZANU PF? Nhasi
kana tiende kumatare tazowandirwa nezvinhu zvakawandisa zvatanga tichiita pamusoro penhamo iyi. So tazovhiringika, tanga tatopa mainstructions already kuzimbabwe leaders for human rights navaalec muchada hama kuti tiende kumatare timise mabhinya aya. Vanouraya munhu vapedza kuuraya munhu voti munhu iye hafani kuti acheme. Saka tanga tatobudza vaalec muchada hama kuti timanye kudare rehigh court kundoti tifumure izvi zvinhu zviri kuitwa namabhinya eZANU PF, but nguva ndiyo yatikurira hatina kukwanisa kuti tibate nguva kubatanidza nokumanyamanya kwatanga tichiita pane zvimwe zvinhu zvanga zvichiitika izvi.